Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutema hauti takai permission. Unongotizivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti chataridza musi wechishanu musi wa16 muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Inc Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti vapinda pamberi ngavasazoveuka makumvura yanaya. Anopinda pamberi sekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinda muna taisireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Toto, urongwa hwedu hwokuratidzira musi wechishanu musi wa16 hwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose, nyika yose, vanhu vese vemachechi, vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri. Mashoko ose anenge afamba, vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichanotaridzira musi wechishanu svondo rinotevera. Unova musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chekutanga ndoda kuti vachoto, munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi heyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza sikoro kunana UZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kuita muramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimotokari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis, kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende akasarudzwa nevanhu. Ndo saka muchiona vanhu vachiomegwa noupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge achitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa, paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu, ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri siriasi, dzatingati ndedzekurevesa. Naye nhaurirano iyoyo vachoto, semusangano weMDC ndo zvatinotoda chaizvo, tide pane nhaurirano dzemazvoro kwazvo dzokurevesa, dzisiri dzokubanana kumeso. Asi nhaurirano idzi idzi dzichiitwa sekutaura kwandaita sekuhoreketa kwandaita kuti paina mutongi gava mainganise nokuti paine nhaurirano dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa hauti iwo munofanira kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro yeratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zvinotizvipa mutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti itakai permission unongotizivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica unity square mangwanani nenguva dza9:00
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muzanupf anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya mdc ichiita madiro ajojina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uchitungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai yangu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kuprindiwa matishets achange achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka saka isu tiri kuti semdc tine vanhu vakange varipo vachange vachita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa regai nditore mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezanu haiwa manyangira yavona change tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokande kumapurisa tiedze mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare asi bato rezanupf rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro ndabata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi kuti tinzwe pamire hurumende yezanupf panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC
isi takamirira hurumende tiri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana vezimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera nokudawo kuti takaenda kumaelections bato rezanupf rikahwina president rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabielection tiri kuona zvakare zanupf iri kukunda maelections ikoko saka vemdc vakatanga kuenda kukoti vachinokwikwidza kuti sista hwina zvikarapa vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite sekuti munyika muno mune mhirizhonga zviite sekuti hurumende yapinda yavamunangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018 haisiri demonstration yekuda kuti hurumende iadrese zvinhu zviri kunetsa aiwa idemonstration yekuti chamita ndiye ngaapiki aite president vamunangagwa ngavabviswe
vamutodi MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika
kodzero yekuratidzira iripo asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda ita overthrow the government. Watanga wataura iwewe kutindiona kupidi gula urumende. Chita ura marali, zataka nzwana jobu sikala wachita. Wazotu wakuda kita demonstration. Saka zhigula kutu, urukula kurula imbuka waka yu gampini. Urukula kutawara kuti, isuzu watizi kuziwa kuti lalariya yako ndiye. Tiri kuziwa lalariya yako mana. Lanono kiri kwa kutuwa pindi omu mpawa. But power I pinned way through the back door. Power I no pinned was through being voted Nevan for my election. Oh, winners are naka naka. Oh, Tongo, Wapua mandate Nevan. Zoku father, Oku to Wapua mandate Nevan. Quite a good pinned and it's all tea. Could the guy see my demonstrations? It's a pinned to Garamu Street, it's a Garamu Street, Zagaita Gunana, Algeria, Zagaita Gunana, Libya, Toyta Kuti, Rumende, Pidi Gurwe. Then toita kuti city pindi ya zisi zwa asu wama tonge wei nika iwayo.
MDC kuburikiza ne murongi we misangani mbate erori vachibaya vandataura navo. Vati ivo varikuronga kuratidzira uku murunyararo uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo. Imi munoti kudii nemashoko iwayo?
Nguwa yega yega vachidai zira ma demonstrations avo. Ndozo vano taura izi. Kutuwa kita demonstration edu murunyararo asi tinozo ngoona kutu. Pasi na runyararo wacho. Tino zoona mashopa kupazwa. Tino zoona mota ZRP daa kupiswa. Toona futi kana ZANPF daa kupiswa mota. Toona wachi bloka marozi. Mota zitafamba wachi hundu silabani. Kutumisa zitafinda mma dropa. Saka tini kuona kuti wari kuchikora kodzero zirangwe wani. Wasi ine ine zima demo zidiche na avo. Wari kuchikora kodzero zirizu. Saka ndo saka tini kuti atizi kuda kuona nyonga nisomu nikamono. Nika yaka rwirwa. Wana wakaida hundu wakawea neru nyara wakawea neku tonga kuzire kwa wani watema chaka chakuda kutikana tichita zinzedu tite zine order zine law and order zilipa mtemo zilipa constitution yedu
wamtodi MDC ilikuti izo pachayo iwo kana vachirati zira wako nzire miri jonga uyeze varikuti izo vano ziziva kuti ZANPF ndieno gara yaka tumizira vanu kuzonyonga nisa kuratizira kwa wanenge vachita munoti kudini mashoko ywai
ndoo mashoko manyepo takaona hivyo ni pala itama primary elections awe jinda kuma elections za 2018 wakari wisa natale tinema examples ya vanu waka ponda na nachiri wila zikaro mwe MDC mawe imomo makaona zakare za wakaita kuna toko zani kupe maziwa ya rufuru kwa watangirai waka mponda waka mzingiri ya wese na wachila kumpi sila mumba ndoo legacy yao ye violence yo ndoo waziva kutindozo wanoita and then itilikuti iwa wala MDC wakuru watu warukutuwa kinda pambeli gawa sazo ye uka bako mvura ya naya anopinda pambeli tekuita zilo mba zisi zilikunzi izikwete ano zipinda muna taifileva ndozo watili kurewa hezo kuti aiwa ngati terane iti zguanane asika nataku da kushika pa nguluwa ye kwe dadamazi mba tinoda kuti tizi sana ipapo kuti atidi kuzo che mama mbana.
Vamutodi mati imimi amudi kuzoona vanozo chema kana kuzo yeuka bako vanaiwa ndinoona semashoko akadzama ya mukurevei chaizvo
tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence zvichagumisira zvane violence zvichaguma zva uncontrollable saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo isu sehurumende hatizoumbata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ava pamvumo ivo voita izvozvo ndopatiri kuti aiwa ka hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti vari kuda kuratidzira.
Asi codification yedu ka iri kuti mapurisa ngaaziviswe kana mapurisa aziviswa zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inayetuwa pati na mpurisa. Saka wanafana mgu laine main power ya kakwana. Yekuti wa gone kukontrola demonstration hiyo.
Tirikuona wa mtodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezve kuratidzira uku. Anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tirikuona kuti tiripa holiday. Handidi? Tiripa holiday. Mapurisa yedu mamwe anofana kunge ari kuma holiday. Mapurisa yedu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana siyana. Ku holiday kunofamba vanhu. Vakawanda mumarodzi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here kuavoida maaccident. Saka ndopatiri kuona kuti ipapo ndo MDC paye kudaro zvakare kuita demonstration yayo. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda nezuro China nenyika dzemuAfrica nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vaMnangagwa vakatiwo kunyange bhangi repasi rose reWorld Bank riri kuzviona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
VaMnangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
VaMnangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMnangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizimisi uyezve variivo varidzi vepeji repaFacebook rinonzi Venge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isisi Mavelas.
Mungatitsanangurirawo kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situsheni yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa, saka kuno kwacho kuSouth Africa ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura, anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni nekungotengesa-tengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nokuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisi Mafelas kukudzai chipachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kachinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya, unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, ndakapinda mugore ra-2007 ndine murume wangu Tritu. Murume wangu is a qualified engineer. Anditika, iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pa pekunobata-bata, achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwamatisiti ranzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga piece job yekuwacha. Anditi maona, ndichipuwawo kana 50 randi, nguva ichanga ari ma-50 randi pewatch and basket, ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu ya tiwandei Maria ndaka banda chitanga kunda zvokuti ndakutenga ofojga mujobek CBD ndichenda nayo kunze ndichinotengesa kunze kwe jobek area kwataigara kuya kuya ndichingodaro saka ndichingodaro nekudaro nekudaro ndakazo manage kuunganidza mari ndaunganidza mari ndopa ndakazokwanisa kuwana mari yekuti ndihode mbatya adzedza tinoti mazitye mabhero ndibva ndatanga kupinda uma Nigerians ndichitenga mazitya yaya ndichienda kumareserve muno muSouth Africa ndichinotengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei ndopa ndakatangira ndopa takatanga kuita mapepa tazowanawo mapepa edu murume wangu sezvino yakabva angoitawo lati mwari wakapindira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost paonline achibva atoapplya online yaruti vatomudiga kuinterview achibva atoenda kumugodhi kuya achienda kuinterview kuya haana mboita 30 minutes ndobva atoemployiwa ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo but that was kuLimpopo by then ndokwataigara
tinoona mazuva ano mune aya atingati magrupu epafacebook makatanga riini zvokuti mufunge zvekuita magrupu epadandemutande iwaya
makatanga negrupu rinonzi fashion policy zvemucheno chenechi semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodo zvekungochena saka takangoti rega tingoitawo gurupu remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndibva taita rinonzi fashion policy yemadzimai ndo rakatanga then taona kuti varume vaizvipfekera vachipindawo mufashion police yemadzimai imomo takabva tatiko tadii kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi fashion police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopa ndakangoya neconcept yekuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzengedzenge tione ndopa takangovhura gurupu rinonzi dzengedzengeriya ndavhura gurupu rinonzi dzengedzengeriya riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stere chidzengedzengeriya ndokungotanga kwazvakaita
munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padandemutande
aiwa maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazidzira echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe so kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu renhengenhenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kundoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa ndinokutenda isisi Marvelous ndinongoti rapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uko
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve zuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwanawo hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva nasi taita rombo rekubata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivire Zipra vaMaxim Kandla tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMukandla
Tinotenda makadini zvenyu.
Aiwa tiri wapenyu baba. Muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro?
Zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika. Vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndo magamba chaiwo isu tiripo tisitofanirwa kuzozadzikisa zvimwe zvakashaikirwa nehama dzedu dzakatadza kusvika pazuva ranhasi
Vamukandla, pane magamba akarwa muhonde yechimurenga vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo, asi tinovaziva variko tigere nawo zuva nezuva. Zvi zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo?
Vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba. Ivavo vacho ivavo vane zvavari kuvhara, ivavo vacho vane zvavari kutyira, ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanhu ivavo. Saka ivo magamba pachezvavo aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo, asi vatarisire upenyu hwavo.
Kune vamwe vasina kubvira vambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzekubatsirwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo? Vangabatsirwa sei vanhu ivo?
Vanhu ivavo pari zvino, sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president, presidium yese mavo veterans, vanofanirwa kuti wapiwa first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo, especially kuziprosite. Nguva dzevetting dziyaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaka kuti vabatwe nenyaya yekukuraundiya. Saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku, vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa, vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi, nokuti information yese iyaya inolida kuti munhu uyu anogara papi, anonzi ani. Vanhu ivavo ngavapiwe mari dzavo. Kana zvakundikana ipapo, sezvo tichitungamirwa naivo mavo veterans, pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue, taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo. Vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari dzodzo. Seumavo veterans takabatana, vanhu ivavo ngavapiwe mari dzodzo. Hapana vakuzokuti havazikani, tanga tina maassembly points. Saka mavo veterans anozivana kubva kumaassembly points, vanozivana vachibva kumatraining, vachiinda kumadeployment enzvimbo dzokunorwira. Saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo, varegedze kutambura sezvatinoona nhasi.
Mataurawo nyaya yevakarwa hondo vari kudivi rezapu zipra forces. Munguva yawana nyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo yadzakanga dziinayo nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo nokuti akatengwa. Maproperties ezipra haasi ezapu, haana kusainirwa nemapolitical leaders paunita codiyayo, kwete. However, madevelopments aripo, tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident. Vakatenderana, ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties ezipra. Saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties ezipra tidzoserwa, maproperties ezapu at political level ngaadzorerwe, nokuti vanhu haingabhenefiti kumaproperties ezapu nechikonzero chokuti vaita unit.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamukandla kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto ezipra vaMax Mukandla muchirongwa chedu upenyu hwedu. Icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako chawatipa, tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu Nyamavhuvhu 16. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vakuru vemuMDC vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.